Vamwela gariwe mreklifu atara ne Studio 7 vatu kushaikwa kwemvura mudhorobha iri kuri kuunza matambudziko akawanda uye kuri kuisa utano hwavo panjodzi. Mumwe mugari anove mudzimai wechidiki uyangozvidoma nezita rekuti Grace ati vanhukadzi nevanasikana ndo vanonyanyokuomerwa nekuda kwedambudziko rekushaikwa kwemvura. Ati vanasikana vanofamba kuenda kunzvimbo dziri kure vachitsvaga mvura panguva dzisina kufanira izvo zvinovaisa panjodzi yekubatwa chibharo. Akatiwo kushayikwa kwemvura kunoisa utano hwavo panjodzi. Mzvare Grace atiwo vamwe vanhu vave kutora mukana wedambudziko rekushayikwa kwemvura iri kuti vaite mari izvo vati zvinoomesera vakawanda. Mumwe mugari amai Melissa Shava vati dambudziko rekushayikwa kwemvura rave nenguva yakareba riripo. Vati vamwe vagari vakaisa zvibhorani padzimba dzavo asi vati izvo zvinovaisa panjodzi sezvo pane mvura ine tsvina inosangana nemvura yemuzvibhorani. Mumwe zvemugari varivo murwiri wekodzero dzevanhu vatendai mbofana vati kanzuru haizi kutaura zvinonzwisisika kana kubuda pachena panyaya yedambudziko iri.
Zviri kunyanyotinetsa kuti chii nekuti pese patinotaura nevakuru vekanzuru vanotipa nyaya dzakawandisa, mhinduro dzavo dzinenge dzakawandisa zvekuti tinenge takutoshaya kuti chokwadi ndechipi. Dzimwe nguva tinoudzwa kuti vagari havasi kubhadhara. Zvinogona kuve zvirizvo kuti havasi kubhadhara, bati tinenge tichiti ko patinobhoiwana vanenge vatiwedzerei here vanenge vachibhadhara, patinenge taishaya vanenge vavashoma here. Tipeiwo mhinduro dzinenge dzine mhumbo hwekuratidza kuti vamuri kuti vari kubhadhara vangani uyezve vasiri kubhadhara vangani. Kana vari kubhadhara vacho vari vashoma, imari iri kumbopinda mukanzuro imomo yekuti iyi pane vashoma vari kubhadhara ivavo ndo yatiri kuwana.
Asi meya weRedcliffe vaClayton Masiatra vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura mudhorobha iri rine nhoroondo inodzokera kumakore akawanda nekuda kwekuti dhorobha iri harina kwarinowana mvura yaro rega, izvo zvinoita kuti zvidhurire kanzuru kuwanisa vanhu mvura. Vamasiatsva vatiwo vagari vane chikwereti chakakura kukanzuru vachiti izvo zvinoitawo kuti kanzuru iomerwe pakuita nemazvo mabasa ainotarisirwa kuita nevagari. Redcliffe dhorobha rakavepo nekuda kwekuvepo kwekambani yaichera nekugadzira simbi yeZisco Steel iyo yaive imwe yemakambani makuru munyika. Vagari vemudhorobha iri vakawanda vaishanda mukambani iyi asi kuvharwa kwayo kwakaita kuti zvinhu zvisare zvave manya mamire nerongo. Ndakamirira Studio 7 muRedcliffe, ndini Kudzanai Musengi.